Vatsigiri vezanu PF vanga vari pamusangano uyu vaudza Studio 7 kuti paita kurira kwatyisa zvikuru patende yanga igere vakuru vakuru vebato rezanu PF apo mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanga vava kubuda mutende iyi vachibva pamusangano uyu mushure mekunge vapedza kutaura. Mutauriri wemutungamiriri wenyika vaGeorge Jaramba vaudza Studio 7 vari parunhare kuBulawayo kuti vaMnangagwa havana kukuvara muchiitiko ichi uye vabva paWhite City Stadium vachimhanyiswa kuState House yemuBulawayo kwavanochengetedzwa. Vacharamba vati mutevedzeri wavaMnangagwa vaKembo Mohadzi ndeumwe wakuvara pachiitiko ichi. Vacharamba vati vanochengetedza nyika pamwe nemapurisa vave mubishi rekuferefeta kuti chii chakonzera kuputika kwavari kufungidzira kuti ibhambu. Kunyange hazvo mutauriri wemapurisa amai Cherif Charamba vanga vasiri kudayira nhare mbozha yavo. Vacharamba vati vaMnangagwa vamhanya kuchipatara cheMatadei chiri muBulawayo uko kunonzi kwamhanyi kwavamuhadzi pamwe nemudzimai womwe vatungamiriri venyika vaConstantino Chiwenga amai Mary Chiwenga. Vacharamba vati vamuhadzi vakuvara makumbo asi hatina kunzwa kuti amai Chiwenga vakuvara pai uye kuti murume wavo akuvarawo here kana kuti kwete muchiitiko ichi sezvo patanga tichitaura navo parunhare vange vave kupinda mundege nemutungamiriri wenyika vaMnangagwa vakananga kuHarare. Zvichakadai vaMnangagwa vaudza nepenyuro yeZBC kuti sachigaro webato ravo amai Opa Muchinguri pamwe nemutevedzeri wemutauri wedare reparamende amai Mabel Chinomona ndevamwe vevakuvara uye vati pane vanhu vari kuda kuvauraya vasiri vemuBulawayo vavati vanobva kunze kweBulawayo vakaronga izvi. vaMnangagwa vakabvumhanyiswa kuSouth Africa mushure mekupiwa chepu pamusangano wakaitwa nevaimbo vamutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe kuGwanda gore rapera. Kunyange hazvo izvi zvaitika vaMnangagwa vati vacharamba vachienderera mberi nekutsvaga rutsigiro vachiti chiitiko chanhasi hachisi kuvatyisa uye vati kubva pakatanga vemapato kutsvaga rutsigiro munyika manga mune runyararo. Muzinda weAmerica muHarare washoropodza zvikuru kurwiswa kwaitwa pamusangano wavaMnangagwa. Muzinda uyu wati mhirizhonga dzemhando yose hadzitambirwe. America yati iri kurangarira vose vakuvara muchiitiko ichi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.